vagari ava vaudza Studio 7 kuti vashandi veZimbabwe Electoral Commission ZEC vari kutora nguva refu kuti vabatsire vanhu vari kuuya kuzonyoresa, kunyange hazvo vamwe vachiti vari kufara nekufamba kuri kuita chirongwa ichi. Vanhu vari kunyoresa pamuzinda wamuzviti pedyo nechiteshi chemabhazi anoenda kuHarare nekuSouth Africa. Nhasi panga paina vanhu vashoma uye kunyoresa kwacho kuchitora nguva refu, izvo zvanga zvichipa kuti vanhu vanyunyute. Pasvika nguva dzemasikati, vanhu vasingapfuuri 50 ndivo chete vanga vanyoresa. Mumwe wevanhu vanyoresa nhasi, amai Ella Biza, vati havazi kufara nechinono chine vashandi veZEC.
Tandaona nechekuti vashandi vacho vari kuita rafu kune vanhu vari kudii, vari kuda kurejesta zvekuti unombonzi dzoka kune tunta chakati dzoka chakati dzoka chakati onzi mbobuda panze mbopinda, saka zvinopa confusion kana kuti munhu wobva atoramwa obva aregera kurejesta.
Mumwe wevanhu vanga vari mumutsetse vaKalista Sinyere vatiwo nzvimbo dzokunyoresa dzinofanirwa kuwedzera kuitira kuti vanhu vasapedze nguva yakawanda vakamirira kunyoreswa.
Matenda zvavo mashoma ngaise matenda akawanda because vambacho unonga wakumbirawo basa kuti urejista manje kudaika wakumbirawo basa mabhosi daro kuti tikasika imwene kurejista but time manje.
Amai Tichikuture vatiwo havazi kufara nevanhu vanopindira pamitsetse pachiitwa zvechizivano nevashandi veZEC ava.
Umwe wouya woitopindirwa pamberi wotozirejesa imwe akagara mauya kare, zviro zvinoshungurudza izvozvo. Basi ndo zvandaona zvanga zviri kutoshungurudzika anhu ari kunetsekana nazvo. Mapepa hapana chanesa, zvai zvakabvira kunaka.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaLloyd Munguma watiwo chirongwa cheBVR chiri kufamba zvishoma nezvishoma nekuda kwekuti vashandi havasati vajairira michina mitsva yavari kushandisa. Kunyange hazvo vamwe vari kunyunyuta nemafambisirwo ari kuitwa kunyoresa kuvhota, muzvare Tilda Membere vati havana chavaona pakunyoresa kwavaita nhasi sezvo zvavafambira sekutarisira kwavo. Hatina kukwanisa kuona mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa ezvesarudzo mudunhu reManicaland Kenneth Mufati Masabeya kuti tinzwe divi ravo sezvo vanzi vari kufambira matunhu echimanimani Chipinge uye Mutare South. Chirongwa chekunyoresa vavhoti zvine mutsindo chatangira kumatunhu anoti Chimanimani, Chipinge, Mutare South, Mutare West uye Bwera South kubva musi wa10 kusvika 25 Gumiguru. Mushure mezvo tichazopindawo mumamwe matunhu emumaNicaland. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.